manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima, vakati nhengo dzedare Politburo ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzeCentral Committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. VaZiyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuVulawayo. Harare neVulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka, saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti toda kudzosera utungamiriri wakaita kuti guta ringe riri zvariri, toda kuudzorera zvakare kutiona Harare ichiita Sunshine City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vabima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbova gurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kukwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South neMwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabielection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hurombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi, kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazvo vanhu kune kuri kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotovabatsira ipapo ipapo.
Mune mwonyaya muimbi ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makumi manomwe nemasere. Izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook. VaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s. Mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chiroorwa, Nyoka Yendara, Tsuro, Mwana Waenda, Vaparidzi Vawanda naChivaraidze. VaManatsa vakaimbawo makepekepe Ishai Samfaro. Vakashandawo nevamwe vaimbi vaive nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi, James Chimombe naTinei Chikupo. Hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 hwaderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava Muzvare Rudo Magwanyata, avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana Shamwari Yemwanasikana, vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo, vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya, avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadande mutande.
Kuvharwa kwakaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. I mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana Amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda reCovid-19, hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa. Kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi, tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda reCovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikati isusu hatizivi kuti denda iri richapera zvarini, toramba zvekare tichitevana ngavasadzidzi kana denda ririko. Nyika inobudirira sei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kunge ichienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachitevedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tino maonero edu kamaonero aPresident, hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zveutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. Vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maarira newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna idzizvozvi. Pane nhasi taamuwave 4. Taakutani tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muOmicron, takamhanya-mhanya tichiisa anonzi mastandard operating procedures, maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine COVID-19 vanoita sei, zvinoita sei, sekuziva kwamunoita imi pane zvino. Although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya wanga uchinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni.
Sei makatora danho iri?
Nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka. Saka wakatoita wese washomu, pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro, wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yeZimbabwe kuti makuimplimenta maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kapatinozovhura tinenge tiri redi, takatongogadzira, tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro, chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chikuru chiri kuita kuti titinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season, nhamba dzeOmicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines. Tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei. Pane zvinhu sekuona kwamiri kuti dziri kudzika zvakanaka chaizvo, zvichireva kuti tinenge taakuzotarisanawo kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje, asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura, asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi, mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndo saka tanga tiri kuti so ngatimboti mirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munowa imo mwavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamaski, kana zvo vachifanirwa kupfeka mamaski. Tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei. Ndo saka ndati hapa nezvino petakapinda first season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira, takati ngatimboti mirei nhamba idzodzo dzidzike. Asi tiri kuramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamaski enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyanga hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga riine zvimhingampinyu zvakawanda, pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu, zvova zvinhu sezvamboitika munhoroondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine, vachiti America nemadzisavira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zveyakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevr University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka Wandi weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCovid nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite Covid. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataura zvepamusoro pomutemo wokukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCovid pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCovid achange achipuwa vanhu mahara, mamask anenge achipuwa mahara, emhando dzapamusorosoro mamask acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyo yavazovhunzwa vapedza kutaura vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana, vachibudirana pachena kuti kana Russia ikaita zvechisimba zvokupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil kana petrol kana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose, nokuti vataura hivyo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetrol nedizel pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare hivyo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nechando chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukota rezvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukota rezvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambu hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambu iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemuDisney Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 kurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro mugweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Urayai Zembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makots anotonga zvine nduramu, vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukota vanokwanisa kuhwina kuti ndiwo mutungamiri veMDC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House, zvinotoonesa kuti havana mukana kwekubudirira kana vakada kuramba vachirwisana navaora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti vakonzere yatingati confusion, nekuti vakatanga vari kuti tiri veMDCT vachiita recall mamember of parliament eMDC Alliance, asi kuzvino vava kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makusi vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu zvikare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega pekuti masupporters au havavhiringidzwi kana vakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDC TDP.
Regai tizwe kuna Dr. Zembe, munoti nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita veMDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabielections.
Mabielections aya ndinofunga dzangu ndezvekuti chiri muchidzaho che2018 kuenda ku2023, 5 years idzodzo. Vachamisa vakamira neboka rinonzi MDC Alliance. Ndofunga kuti pamabielection aya vanofanira kungomirana iroro boka iroro. Nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedzekuparamendi dzakambodzingwa dzicha kugadzuka zvovakutira muzita iroro zvakare. Asi ku2023 ndine pfungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika. Zita dzva rikange riripo risinei nechokuita neMDC mavaira iwayo. Pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa2023. Maonero angu.
Vamaguhu, munoti nemaonero aDr. Zembe?
Ipfungwa yakanaka. Handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvandiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva, asi iko zvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vainaro kuna 2018. Asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabielections sekuti MDCA nekuda kwematare emhosva ivo hazvishandisi kuti zvavati kunoita kuti maMP hauina hacho nemacouncillors vari under Nelson Chamisa vanhu vangu. Saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbu ekuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachireplacewa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu.
Dr. Zembe, ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzoro.
Zvine zvitopa mbiri kuna vachamisa neboka ravo nyonganyonga iyo ikatangwa neZANU PF vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo, nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona, zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere, zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu.
Vamaguhu, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga, sei matare achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira?
Ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega. Tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati, nyika inoita dambudziko. Ndofunga ndo problem iri muZimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent.
Dr. Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzoro?
Pamabielection apa handioni vachikwaranzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa, nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu. Saka zvose zvingangoitika iko zvino izvi hazvingazviitiki hazvo, asi zvinenge zvava suro kana tatarisana na2023 chaiyo pachayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 zibandlela 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebelilendi, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo wokufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ko-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ihaya iqembu lenguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lanxa inani lababanjwa le-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ikubulawayo.
Yatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalichumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwa bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebelilendi, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask. Sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula amakhulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa komkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lo mkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya lokuthi uzuyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza banakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo kuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation leyo izasiza abantu bakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Africa elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphi. Kubikwa kuningi uMakhuphi asebenzile ukungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-MDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphi ungahambelani lokumele kwenziwe umuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphi kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phukeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zizathu ezinengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution laloko kumele bakwenze laloko kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eparliament kusiya phambili kuzamele babe nga pambame phambili kuka arbiter general onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandlale MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamakhubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandlaleli
Dokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitsho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ewobulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana i-Facebook ikhasini likamanatsa ukuba badane kakhulu ibuchiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo we-GD Jive kwela kwela letsabatsaba umanatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi elezimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bebelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lentathele zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi akumelanga ele-Russia lihlasele ele-Ukraine.
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the strategic stability dialogue at NATO with the NATO Russia Council.
ELeRussia silinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlanganane labantu abanengi njengoba besihlanganana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolulungiswa kanjani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi ingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunenge esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngele Russia. Kunenge kakhulu okunye kwangkhona ke izijezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu senzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle ngakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengiseke obefuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma ba kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile. Mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kwele Melika.
Uputin udlala intsoro yakhe kukhona angabe azakwenza eUkraine kodwa mbonanga lokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingu Gibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele America izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiya phela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe yamazi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and has the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo kathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Lenkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli weMDCT uMnumzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya izombusazwe uMnumzana Diva Dube endawonye lentatheli zindaba uSimbarashi Nembaware layo ohlaziya izombusazwe onguye osungula lingxoxo.
I think oJamisa badlalisa isikhathi belisana lendaba yokuthi MDCT, MDC Alliance ngoba nako bazibala lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazibanika ama-judgments a-imbulashep. Umthethwandaba wathi hhayi MDC Alliance akusichema labo nje ukuthi wabo inhlanganiso ukuthi siya ekhethweni sinjanisanda that umbrella. So lingatho lelihle oJamisa kumbi iqembu elitsha bekhampeni ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali. Imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathela elihle elokuthi oChamisa bethishane lento yokuthi aMDC alayese MDC Chiba nibani hayi bhenze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizabayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzodala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisikho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakubona ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe ngabalandeli babo iqembu le-MDC asebe ngagcina besenza amaphutha abe sezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance ukuthi ukugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba, nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngoba bengathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ngikho okutshiwo ngufowethu Dube lapho ukuthi it was long overdue, bachitha isikhathi nendaba engasebenziyo. Simzwile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi ini amavoti. So ushuthi-ke so isikhathi esincane ngoba-by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene lisiyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance / Chamisa acabanga ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laqasa ukukhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi sole qembu elitsha ngokuthiwa yi-Chamisa Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini yilozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki endaweni nenye okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitshe.
Naso Dube,
okwakathesi babunkobo esikhathini lesi abakhangelane lazesi ama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuza kwenza ukuthi impumelelo ibe mncane ekulokhu abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esiza kwenza ukuthi mhlawumbe bangayeleliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ibizwe babhode indawo lezi abazifunayo ukuthi bayelelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokutsho komfowethu Ntembo ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyelelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo lezangelizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namajoni.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDCT kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala uchona umdala utsangirayi onye lokho sokukhona hayi ukuthi umne lami singo park lami singo park indaba lesikhuluma ngayo ukuthi uchamisa eMzilalenzi yaswa khona apho ekuthoneni kaTsangirayi unfortunately ngeke aphendule uTsangirayi ethuneni azobambanisa iqembu leli uThokozani babeze nje bengamfuni from the word go even ikhothi sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu
akuyiphethe Dube ulubona njani udaba lukamakhulu
kutoba lokamakhube bangokuba ludaba olingathi lunezinto ezilingi ezihlanganiselayo ezenza ukuthi umakhube azidole sesimeni lesakizo ukuqala nje ukuthi umakhube wathi elimukiswa esikhatini ayefanele ukuthi ngabe mhlambe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki okuye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalaza into lasezimfeni langaphi yilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazibavele phambili kodwa baqale bayedlukisa izinto zawo besesemuva khona ngale
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endawonye lentethelezindaba uSimbarashini Mbaware layo ugcukumula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Victress Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenze lo Sithandekile emhlanga weStudio 7.
Wona awukho muhle angithi uyabona ukuthi kuma-social media ziyakhulumele zonke lezinto abantu abaningi baye-TV yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sisegoli ayikho into engayenzeka loba besibophi basixosha vele thina kudala siphila la kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye omama balazi izibindi ezindala omama masicabanga ucabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje ma kungenzeka ukuthi bathiwa hayi sesixothwa mina ngizophuma abantu bami ngizobafaka so abantu bangomama bakhathazeke kakhulu like manje kulezi ndawo zokuthi abantu bayazi ukuthi amapemithi abaselawa ufuna kudlinyiwa amapemithi so bayabuza abantu manje senze njani konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendulo ezizinzeyo ngoba nxa kuxothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant sokuhamba kufunakala ukuthi babale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe bangaka abavela e-South Africa kuza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazi basasebenza kuqhathwa abantu abavela e-South Africa so nxa kuqhathwa ama-South Africans wodwa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela ezimbabwe ndabulawa ama-restaurant bazoyala esuka lapha sikwazi ukuthi bazongenani umbani owaziyo mhlawumbe kuza kungena emakhitshini omama abaningi abasezimbabwe zasebenza emakhitshini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector abantu abaningi abavela ezimbabwe zasebenza ku-security sector so wonke umuntu amaphapha aphezi asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo yebo bangaba khona abathi hayi asilanjalo kodwa thina njengobomama indaba silayo
okwakhathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyaka enedluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka lokho
yazi ukuthi ukuqala obekusenzeka sike sabona i-xenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula abantu akade bephuma nje bekanga bishaya abantu bokuyika shisa abantu bokuyika kodwa yokungangenanga kwaze kwangena ngapha emsebenzini lapho sesibona khona manje amabandla ama-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyika into leyi siyibonile isenzeka ema-trackini isiphumile manje ematrackini singene ngapha ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lalei zenophobia esiyijayileyo akula muntu otshaywayo kodwa kukhitha abantu emsebenzini kuthi abantu ababuyele emakhaya wabo kodwa lapharosithathi hayi bazosithaya kuzadlula but now ngubani ozobabopha ngoba la maphathi abalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
khuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF
eyi umuntu lale phendulo uyusimangele ngoba besiloke sithi hayi kungcono uma lemi usesihlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa ma eka ngethuni ethukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibonisa ukuthi sesimi sodwa manje akela ngithi lo yedwa esingathi kumbisa ehlangothini lethu uyasupport nxa la esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoye oqala futhi ngokuyakhula ama-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa ebesiwukhangelele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-EFF mina njenganginje ukusize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sihale ukuthi kanjani ngoba thina simaze ukuthi osivikelayo loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami uyakusupporta ngesilungu usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela bokufika kodwa kukhangela ukuthi lama-South Africans lawa ayabhekelela lapha emsebenzini kodwa nje vele besingakubhekelanga ukuthi vele kuye ku-EFF ikakhulu ubuye udlala
kungenzakalana abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanyathi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyela ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantwa bethu labazali bethu esibaeya basekhaya futhi libazobulawa yindlala singaze sisela esouth africa nxa imisebenzi sisilele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khona pha sihlezi sizodlala sibe ngani so yena leyindlela ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilayo esouth africa izimuli zethu ziyo-affekteka okuzilisileyo
lo mkhosazana Beatrice Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimphokodo ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga we-Studio 7 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo.